Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Mhirizhonga inyaya isingatenderwe pamagwaro esadhi kana kuti masadhi guidelines anogavhina nyaya dzemasarudzo.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakamirira mhinduro kubva kuSouthern African Development Community pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF pamisangano yaro.
Tachifirawo zvakare kuti Jake inge njewo mastakeholders pamalevels akasiyana. Maitiche dzatarisika so far ndeyekumaprovinces, asi kudai zvaiita Jake yakwanisawo kuinge njewo mastakeholders at national level.
Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network rinoti harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission.
Panongoda kuwanikwa support chete. Pakawanikwa support yakanaka, tinoenda mberi zvinhu zvakanaka. And vana vane maideas, vane pfungwa dzekukwanisa kuita zvinhu zvacho, pangodiwa support chete kuti zvinhu zvikwanise kuendeka.
Vadzidzi veZimbabwe vanotora mukombe wezvidzidzo zverobotics kumakwikwi akaitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakamirira mhinduro kubva kusangano reSouthern African Development Community zvichitevera chichemo charakasvitsa kusangano iri maererano neuwandu hwenyaya dzekurohwa kwenhengo dzevatsigiri vavo nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Nemusi wesvondo nhengo dzeCCC kusanganisa vamiriri vaviri vebato iri muparamende dzakamhanyiswa kumatobo. Izvi zvakateverwa nekurwiswa kwakaitazve nhengo dzeCCC nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF kuInsiza neZuro. Muzvare Mahere vanoti ZANU-PF yava kurova vanhu nekukonzera mhirizhonga nekuti haina vanoitevera, vachiti iri kuedza kumanikidza vanhu kuti vaite nhengo dzayo.
ACCC hasi kufara zvamuchose nemhirizhonga yakaitika kumatovo neZuro, yaitika kuInsiza nhasi nemhirizhonga yakaitika kuNyatsime mazuva mashoma apfuura. Sezvatinoziva tose, nzira inoshandiswa neZANU-PF nenhau yekuti haifarirwe nevanhu inzira yekumbunyikidza kana kuti kurova nekukuwadza vanhu, nokuti havasisina vanhu vanovasapota zviri pachena kana kuti zviri free and fair. Naizvozvo isusu seCCC tataura nyaya yemhirizhonga ngaipere kuita iko kuti tiite mafree and fair elections kana kuti sarudzo dzakajeka, sarudzo dzinowirirana nebumbiro redu remutemo.
Saka imi seCitizens Coalition for Change, pane zvamati maita here kana zvamuchaita pamusoro pekurohwa kwevatsigiri venyu kuri kuramba kuchiitika uku?
Pari zvino takaisa nyaya yose yemhirizhonga iri kuitika munyika yose, kubvira pane mhirizhonga yakaitika kumasvingo, kuchiredzi, kuchivi, kugokwe, kugokwe kabuyini, nzvimbo dzese dzakapambwa na President Nelson Chamisa. Takaisa nyaya idzodzo kuSADC. Pari zvino takamira kuti SADC itaure pamusoro penyaya idzodzo. SADC itiudze kuti zvichafamba sei, nokuti SADC ine murau yainayo kuti nyaya dzesarudzo dzinofambiswa sei. Uye nyaya yemhirizhonga inyaya isingatenderwe pamagwaro esadhi kana kuti masadhi guidelines anogavhina nyaya dzemasarudzo. Saka naizvozvo takamirira kuti tizonzwa kune SADC kuti vachazvifambisa sei.
avo vange vari vakafano bata chigaro chemutauriri we Citizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare ne Studio 7. Mushandi mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vachafadzwa mugwadi vari kupomera CCC mhosva yekukonzera mhirizhonga kumatobho vachiti bato ravo rakatora vanhu kuBulawayo vakanovhiringa musangano webato ravo. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti richazivisa zvarinoda kuti vanenge vachida kuona gwaro revavhoti kana kuti voters roll vatevedzere, richiti rinoda kuchengetedza nekudzivirira kuti gwaro iri risakanganiswa. Mamwe masangano ane chekuita nezvesarudzo munyika akabudisa zvisina kururama mugwaro iri achiti ZEC haisi kufambisa nyaya yekunyoresa vavhoti zvakanaka. Mazuva mashoma apfuura, masangano ane chekuita nezvesarudzo akashora ZEC pamusoro pemafambisiro airi kuita chirongwa chekupa vanhu mukana wekutaura pfungwa dzavo maererano nekugamunura kwematunhu kana kuti delimitation. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuva zvichiitwa neZEC muchirongwa ichi. Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Dingani, vanoti sangano ravo harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission.
VEZEC ivo vari kuti vava pachinhano chemaconsultations mumatunhu akasiyana-siyana maringe nenyaya yedelimitation. Isise Zimbabwe Election Support Network hatisi kunyatsofara nemafambisiro ari kuitwa mashoko panyaya yedelimitation, zvikuru sei mainvitations ari kunonoka kuuya anouya, but mazuva acho ekuti vanhu vagadzirira anenge ari mashoma-shoma. Uye zvakare kutiudzo vanotimirira vanenge vari kumaprovince kana kuti kumadistricts kuti vagadzirirewo kunotimirira musangano iyoyo yatinenge takakokwawo isise ZESNI. Tiri kuona kunge zviri kutotinetsa nekuti vanhu vazhinji vanenge vaine mabasa akasiyana-siyana vanenge vachidawo nguva yekuti vakwanise kuwana kutora kana ingave off kana kuti kuisitawo kuti basa ravo vamborisendeka vaende kunopinda mumamitini vatenge takakokwa.
Saka seZESNI munodei kuZEC, munotii kwavari?
Dai zvaibvira takatikumbira kuti vatipewo maschedules avo emaconsultations in advance. Maschedules iwaya ovawo nemadates nekuti kupi venyu nguvai tokwanisawo kugadzirira kuti vanhu vedu vatinenge tichida kutumawo kuti vanokontributawo kumaconsultations iwayo vaendewo vanokontributa sezvo ari maconsultations ekutora zvinenge zvichibvawo kuvanhu kuti vazviisewo mubasa ravari kuita iroro redelimitation nekuganurwa kwematunhu. Tinofunga kuti zvakare tatichifirawo zvakare kuti ZEC inge njewo mastakeholders pamalevels akasiyana. Maitiro dzatarisika so far ndeyekumaprovinces, asi dai zvaiita ZEC yakwanisa kuinge njewo mastakeholders at national level, tingati CSOs vemedia even mapato chaiwo akasiyana-siyana vari kuda kuzokwikwidza mumaelections. Zvinenge zvakanaka kuti maconsultations iwaya aitwe malevels akasiyana, vanhu vachibvunzawo mubvunzo, vanhu vachida kunzwisisawo kuti chirongwa chiri kufamba sei, kuitira kuti vanhu vave neconfidence netrust yekuti chirongwa ichi chiri kuitwa zvakanaka uye mujekerere. Uye kana maelections oitwa kana kuti ripoti yabuda yedelimitation, vanhu vanenge vachiziva kuti aiwa vane zvavakaisawo pamaconsultations kana kuti pavakaimbindawo neZEC vanewo zvavakakontributawo kuprocess iyoyi, zvinenge zvakanaka. Saka ndozvatiroda kungotaura muchidimbo kuti dai zvaibvira ZEC irambe ichipa vanhu information, irambe ichingenja veruzhinji, irambe ichishandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vanhu vanzwe shoko redelimitation uye vanhu vacontribute zviri meaningful mumaconsultations avanenge vachiita neveruzhinji.
Avo vange vari murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Dingani, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrest rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta iri vichiti vakuru veguta havasi kuita misangano nevagari sezvavanofanirwa kuita nguva nenguva. Mukuru wechitrest Muzvare Alice Kuvheya vakudza Studio 7 kuti vakuru veguta vari kuita madiro uye havasi kuda kuita misangano nevagari avo vanoti vane zvichemo zvizhinji zvavanoda kukurukura nevakuru veguta. Muzvare Kuvheya vanoti sangano ravo rasvika pakumanikidzwa kushandisa magweta kuti vakuru veguta iri vaite misangano nevagari.
Sevagari tiri kushungurudzika nemari dziri kubvisiswa vanhu vanotengesa pangadai pari pamugwagwa, pangadai pari pagedhi pechikoro, pasina chivakwa chakaiswa nekanzuru kana chimbuzi kana chi. Mari dzacho dzakawandisa dzinova 700 pazuva rega rega. Zvinhu zviri kutishungurudza nekuti mari iri kudiwa iyi takambotaura nekanzuru tichikumbirisa kuti dai vavaka atinoti mavending stores pekutengesera pakadzikama pane mvura, pane zvimbuzi, pane mabhini, asi hapana chavakaita chavanogona kuzongouya vopwanya, chavanogona kuuya kuzotora mari dzevanhu dzina asi vatora mangwana vodzingwa, mangwana voitopinda vamwe vachitora vachidaro. Uye zvekare chimwe chekuti kuzvadzo kuti mari hatisi kuziva kwairi kuita, hatisi kuziva kuti mari iri kushandiswei, nekuti tikacherechedza vashandi chaivo havasi kubhadharwa, mabhini haasi kutakurwa, pekutengesera mavending stores acho haasi kuvakwa, masuweji tiri kurarama nemasuweji mudzimba, vane zvikwereti zvavainazvo kusito para zvemvura hazisi kubhadharwa. Ndo zviri kutishungurudza sevagari.
Nyaya iyi zvairi kuramba ichienderera mberi, imimi sechitres hamuna here magweta anogona kuti ataure kana kuti aende kumatare edzimhosva kunogadzirisa nyaya iyi? Chii chiri kutadzisa kuti chitres ikurukure ite hurukuro nevari kutonga muchitungwiza?
Chandura kutaura ndechekuti chitres pane mama meetings aisatombokokwa muguta rechitungwiza. Tinotoona mameseji ekunzi chitresti haisi kudiwa pameeting yemastakeholders. Saka kuti tigare nawo pasi tikanyora kana tsamba, takanyora, tinonyora tsamba dzakawandisa asai chitungwiza municipality haipinduri. Saka isi tinozongomirira mazuva akatarwa, after 21 days ndopatinozoendawo kuendawo kumagweta kuti vatibatsirewo. Ndodambudziko ratinaro kuti chitungwiza municipality haichatodi kuona chitresti, nekuti tinotaura tinovaendesa kumatare edzimhosva kana vatyora mutemo, ndozvavasiri kuda. Saka kuti tigare pasi takanyora matsamba haapindurwi, takatomirira kuti after mazuva akatarwa toendawo kumagweta edu tonoona kuti todii. Ndodambudziko ratinaro. Asi chatiungochema ndechekuti vari kudzvinyirira vagari zvisingabviri. 700 RTGs pazuva ikutorwa pasina chiripo, pasina zvakaitwa, pasina kana pekuti panotengesera pacho kana pakachena pampanenge pangopa mari pekuti munhu kuti awane kurarama aisa kana pagedhi pake onzi bhadhara 700 RTGs. Ndodambudziko ratinaro. Dai chitungwiza municipality yatanga yagara nesu mastakeholders tobvumirana kuti zvii zvatingaite kuti tibatsirikane tese, munhu wese achibatsirikana. Uye iko zvino tane itatarisirana nenguva yekunaya, hatina pekuvavagara havana pekutengesera, asi mari vanenge vachingodzida zuva rega rega. Ndo matambudziko atinawo.
Avo vange vari mukuru wechitrest Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Vakafanobata chigaro chameya vechitungwiza vaKelvin Mutimbanyoka havapinduri mibvunzo yedu vachiti vanoda kutanga vapiwa mvumo nevakuru vavo. Tabata mutezeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vakati vachataura nesu nhasi sezvo vange vasiri muhofisi yavo kwemazuva. Vadzidzi vatanhatu vanoita zvidzidzo zverobotics vange vakamirira nyika kumakwikwi e2022 First Robotics Global Challenge ange achiitwa kuGeneva, Switzerland. Vanoti vari kufara nekutora mukombe wegoridhe mune chimwe chikamu chemakwikwi aya akapera nezuro. makwikwi aya ange achipindwa nenyika dzinosvika zana nemakumi masere dzepasi rose. Mumwe wevadzidzi ava Blessed kuva kuripo anodzidza pachikoro cheprince Edward School muHarare uyo ange achitungamira chikwata ichi pasi pomuratidzi wake vacharles Matanga anoti zvidzidzo zverobotics zvine mukana wekubudirira munyika kana zvikawana rutsigiro rwakakwana. Chikwata ichi chiri munzira kudzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navakusha kuripo nezvenyaya iyi.
Matuka angari robotics, so it's more like my Olympics robotics and I struck with Geneva, Switzerland, and about 180 countries were participating. So as soon as we participated and we managed to get gold.
Mangamuri vanavanga nivangwaruba ku Zimbabwe.
Angachiba ku Zimbabwe we were 6 and tinimwe team iri ku Zimbabwe asina kwanisa traveler but we traveler angari 6.
Saka ungati imi se team muri kunzwa sei pari zvino? Chirongwa chenyu changa chiri chei chazoita kuti muwine?
Changa chiri che innovation. So pa innovation pane challenge yatakapiwa. Pane challenge yakatipe kuti tikwanise kuita decarbonize, capturing the carbon in the atmosphere. So taifana kugadzira a project yekuti inokwanisa kubvisa carbon in the atmosphere. So isusu patakaregister ni idea yedu, we managed to be one of the finalists. So 10 teams were selected, 10 countries. Then after that, won the gold medals.
Saka menduri ino ya nei pamusoro pai?
Izvozvo manje zvinyatsinzi kana pane zvimwe zvinosupporta but at the moment ndo zvatangowana chete.
Ungati iwewe remangwana unoona rakamira sei pane vanhu vari kuita mastudies erobotics, ungakurudzire vamwe vana vakateerera kuti chii?
Pamastudies erobotics tandingangoudze ndechekuti the future is bright, ramangwana rakanaka zvikuru, asi panongoda kuwanikwa support chete. Pakawanikwa support yakanaka tinoenda mberi zvizvo zvakanaka and vana vane maideas vane pfungwa dzokukwanisa kuita zvinhu zvacho, pangodiwa support chete kuti zvinhu zvikwanise kuendeka.
Saka unoita form ani kuPrince Edward?
KuPrince Edward ndiri form 5 lower 6.
Makaenda kuGeneva kuRiz?
KuGeneva takasimuka musi wa10 and tokudzokera nhasi.
Saka muri kutarisira kuti muchatambirwa sei kuZimbabwe?
Hatisati tanyatsoziva zvedu but tiriwe expect yedu kuti tichatambira zvakanaka zvichauya nemukombe.
Uyo ange ari Blessed kuva kuripo anodzidza pachikoro cheprince Edward High School achitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 ari munzira kudzokera kuZimbabwe. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday bato rezanupf rinoti kana vasevhi akasvikuwere vachiona sekuti vangakunda vaemarson Munangagwa musarudzo dzegore rinouya, vakasununguka kuuya kumusha kuzokwikwidza sezvo mabhodha akashama. Mashoko aya akataurwa nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi. MuHerald vaemarson Munangagwa vanoti madzishe ndiwo achashanda nemhuri dzevakafa mukufukunyurwa nekuchengetwa patsva kwevakafa pakugura hundi. Pachitevedzwa tsika dzemhuri, vamunangagwa vanoti kuripwa kuchaitwa asi zvichatariswa mufi nemufi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
ZANUPF muchiri kumboipiwa tambo naMwari. Munoziva kana Mwari vakupa tambo?
Vanokupa tambo unoenda naye uko.
Vanoti kana vozoidhonza 2023 muchaona Mwari vakuikweva tamboiya. Vachiikweva tamboiya, vachiikweva tamboiya, muchirisutsurusune tambo muchitadza kuibata.
Tinoupa sevashamarari vestudio 7 nevateereri Ini dah itu mfuzo pakupondwa kuitwa vamiri paramende tripusia. Saka zvino zvikureva here kuti munhu anochengetedzwa munyika ndipuresidendi chete. MP maminista vese havagonewo kuchengetedzwawo nehurumende. Zvaakungouya mabhinya achisvika achiponda vanhu vane zvigaro zvokumusorosoro kudai vachipondwa nemabhinya. Hurumende yakatarisa mapurisa akatarisa masoja akatarisa. Zvinenge zvichirevei mukati menyika yakasununguka izvozvi. Zvinomborevei maitiro akuitwa muZimbabwe soga. Kana kuinongedza tii nyika yangu so zvatonyadzisa une dzimwe nyika. Takuita kunga vanhu takazungaira vanhu vanobva kuZimbabwe kuita kunga vanhu vakazungaira. Kana tichionekwa nevamwe mune dzimwe nyika zvakangooma. Asi musadaro so tatenda hangu ndiri pano paSouth Africa.
Zano inorwadza vanhu. Vanorona vopedza voramba. Inoitwa nitafadzwa mugwadi izvi airi bhoira kumana. Muna anyatoziva kuti zvavari kuita ndezvizvi akuuya pai ndio politics dzacho iri dzekuitwa dzakakusa kudai ii zano inondirwadzi shuwa shuwa kudifenda zvakaora kudaro izvo asati daro vakomana wanidei mwari anoona tafadzwa mugwadi nemi mukuru Joseph Chuma muri muno munyika munonyatsoziva zviri kuitika munonyatsokuzviona havana cherumbiro vari kunze kwenyika havarina navaona zvavari kuona vanongoshandisiwawo zvavo vamwedo vekuoshandisa. But imi muri kuona zviri kuitika muno zvamuri kuita muno mumizvi shuwa muchiita zvakadaro izvozvo zvinobuda here nayo one day shuwa shuwa mwari achakutongaiwa kuzvi zano iyi takaiona kare takabvira naye kuhondo ichakupandukira ichiti muchaona kuti makandiwo asi mari.
Makadiiko pastudio 7 makadiiko ndiri mugari weZimbabwe ndiri muSouth Africa. Murume unonzi mugwadi uyu musamupota muchimuisa apa paunotirwadzisa murume uyu. Ini ndiri kuona sekuti murwere wepfungwa. Regedzai kumuunza pamhepo.
Ini zvangu ndauyawo pano zita ndinoitwa Norman Takura ndinobva kwaGutwa Chiwara. Ndangouyawo zvangu kuti nditaurewo pamusoro pezvemitemo yemuZimbabwe. Hapana mutemo uri kumboshandiswa nokuti mitemo yacho iri kushanda according kuti uri webato ripi. Ndine mubvunzo wokuti kosei nei nhasi uno vamhonzora vachitenderwa kuenda kundoona mamembers ETCC vana Job Scala nevamwe vekunyatsine vakasungwa asi ivo vachamisa president weTCC vanova ndivo vane vanhu vakasungirwa mahara vasina mhosva vachirambidzwa kuenda mutemo rudzii ende zviri pachapter ipi uyezve mubvunzo wangu ndokuti ivo vamhonzora vari kumbodei vari kutsvaga mapolitical muscles kuti vagozonzi ivo ndo vakasimba uye sei nei mutemo uchivatendera ivo kuti vaende kunovaona but ivo vachamisa chavo vachirambidzwa kuenda mutemo rudzii uyo ndakuti ndibvunzewo ndizvisii uye kana vazobuda vozodii voenda here kuMDC ndozvavari kufungidzira manje regai ndikuudzei imi vanamhonzora kuti makarasika hakuna zvamuri kufunga kuti zvichaita kuti vasikala vachafunga kudzokera kuMDC mungangogona kungomiramira zvenyu asi hapana kana chinobuda.
Sei pastudio 7 tiri kuona zano yatanga kukura hundiya yadzoka izvo kazvavari kuita izvi kumatovo ndomavambo yegukura hundi vatotanga nyaya yavo yekuuraya vanhu handizivi kuti chavanoti vanoda kugadzisa nyaya yegukura hundi chiivo vachingoenda mberi nekuponda vanhu kuridza pfuti vakanangisa kuvanhu ndiwo maitiro avo iwavo yegukura hundi saka hapana chitsva chatinotarisa kuti chingauya kubva kuzanopfiwa ponda ndo basa ravo.
Mwakadini vashamarari vestudio 7 aiwa mukomana ngaapinde zvake ndiri tinotsigira tinotomutsigira tinotovhota asi kuvhota kwedu tinovhota tichitaura zvatiri kuona zviri kuitika ana Job Scala sinzi vakapinda mutorongo tinongoziva kuti ZANUPF iri kurambidza kuti president wedu aonane na Job Scala kana kuti mamajistrate vakakeptwa zvese zvakadai ngeizvozvo ZANUPF iri kuratidza masimba ekuexesaiza kuona kuti TCC ine masimba akaita sei kusungwa kwakaitwa ana Job Scala kuexesaiziwa masimba kuoneka kuti munoita sei kudenha kwakaita ZANUPF saka panoda kuratidzira zvakaomarara kana zvichizwi United Nations ine nzira dzekuti ikumbirwe ndizvo ngazvitotangwa izvezvi because kuchadeuka ropa rakawandisa stereji pasina kana easy benefit. Ropa richadeuka rakawandisa stereti. Zvituri nane ma United Nations ite yona inoti ma peacekeepers vatogarira izvozvo. Kuti ruling party yeZANU-PF hurumende yeZimbabwe yatadza igarire ma elections ma polling stations hazvibatsiri kuti vanhu va every ma elections vanhu vari kuurawa and tiri kuwina asi hapana nezvinoitwa patenge takuti taakuenda kumakoti koti yaya kupedza nguva kana pakurotaura nenyaya yakoti tatoziva kuti hakusina chabude watowina uyu munangako saka handizivi ngatiite zviro zvino zvakarongeka vanhu vasaurawa United Nations ngaichipindira tapota vane masimba ekuona neUnited Nations ngavaite izvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica nezuro yakazarura nzvimbo padande mutande kana kuti website kuti vadzidzi vakaita zvikwereti kuhurumende kuti vabhadhare mari yechikoro vakwanise kunyorera kuhurumende vachikumbira kuti chikwereti chavo chiregererwe. Vachitaura kuvatori venhau nezuro muvhuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati kuregererwa kwezvikwereti izvi kuchabatsira vanhu vazhinji. Zvizvarwa zveAmerica zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane zvikwereti izvi vanotarisirwa kuti vacharegererwa zvikwereti zvavo zvedzidzo. Kambo kanobva kumuchakabvu Oliver Mutukudzi Bhuma. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakamirira mhinduro kubva kuSouthern African Development Community pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF mumisangano yaro. Sangano rinoongorora zvisarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network rinoti harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission. Vadzidzi veZimbabwe vanotora mukombe wegoridhe wezvidzidzo zverobotics kumakwikwi akaitirwa kuGeneva kuSwitzerland. tashika kumagumo ya churangwa chedu cha nasi kivaye nesu zakare manero anasi apote chukupaje zime na umu ndiri Washington DC ndini tanono